Mumwe wakaburitswa basa padepoti remuLions Den vachengerera izuze vanoti kusvika pari zvino havasati vagutsikana kuti basa ravainge vawana rakatopera nekuda kwekuti vanotsigira bato reMVCT. Vazuze ava vanoti vainge vashanda kumazuva maviri vanoti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavainge vashandira. Vazuze vanotsanangura madzingirwo avakaitwa basa.
Ndadizwa na supervisor na manager. Pinda mea mwa manager kata mkuma na yu msikanzi. Ndeta msikanzi wa hiyo. Msikanzi, ah, chawaya chita turuwa na wani wasa. Mpiyo fang machine staka pinza ya wani uruwe chino. Wee MTC. Yati ya ndiru wee MTC. Andizi yu yungu uti. Kwa wee MTC wanta isa kwa na mbasa ya kana. Msikanzi, ah, pana pati mtura vani wani chino. Rufume ya teka tuita hapa, teka tukanga nisa. Tufana upuwa wanu na msanga na sewa ni wawe hapa na mwesha tupa list. Kisha tutura wanu, iwe nda huu.
Mume mushandi, akadzingwa upa Lions Den, vadzai derishoko, vanoti kudzingwa penhengo dzeMDCT basa neGMB, mucherechedzo kuti munhu anogona kupara mhosva nezita rekuti ZANU PF, asina zvaanoitwa kunyange achinyepa.
Kuzikana management yeGMB yakukondrowa neyouth yecertain political party. Tifunga kuti inenge ichiri nyika. Asi dai iri GMB iri yezanu pf taita afaini ende handifungi kuti kana iwo uri opposition waimboina unotsvaga wabasa.
Vazuze vanoti pari zvino vave pari manhanzombe sezvo mudzimai wavo vave kuvaramba nekune rimwe rutivi bato ravo harina zvariri kuita.
Tabva ndapererwa ndimurya kana pandiri izvozvo haya mwangu kuri kunzwa kukutya kuti ndinorirama sei nemukadzi chaiko patena tichatoonana. Sazvinzwa kuzvemdc kana kusingadi atichapira ndindomupa kwedu kuziva uchashanda kupi kana uchitadza kushanda pagmb yevalenzi paunozikanwa uchazoshanda kupi nenyaya yepolitics dzako hapana zvozoubhadhara atitogarisani fact. Ndikati mukadzi ndikati ndina handina akatobuda enda kumanguru.
Mukuru wavechidiki weMVCT muLions Den vaWashington Makoni vanoti vari kuronga kuratidzira sezvo vana vemuZimbabwe vaine kodzero yakafanana kushanda mumapazi ehurumende.
Loku magedhi paGMB kutrete nawo kwezi GMB zeparasteta sekuzoka tinoita and GMB sinziri parasteta everyone munyika ane right yekushanda ipapo. Kudzingwa kwemunhu basa ndokunge munhu atadza basa kwete nekuti hanzii une mutsikanzwa yosupport MDC.
Asi mukuru wevechidiki weZANU PF muLions Den vameki dzumbunu vanoti manyepo kuti nhengo dzavo ndizvo dzakakonzeresa kuti nhengo dzeMDC dzidzingwe mabasa. Vadzumbunu vanoti vose vakamiswa mabasa nguva yavo yekusevenza yainge yakwana zvichienderana nezvibvumirano zvavakanyorerana nekambani iyi.
No, vanhu havasi kuburitswa basa asi kontrakt yakapera ema 6 months aku ari kuitwa makontrakt nebranzi basa rapera. Kana rako tichazokushedza kuzoita vamwe vari kushanda mawages epazuva paGMP. Kana pasisina mari yacho yekupa vanhu vemawages vanotombomiswa until mari yemawages yavapo zoshedzwa.
Mutauriri weMVCT mudunhu reMashonal and West vaBlessing Mandava vakamboburitswa basa rehudzidzisi kwemakore maviri vanoti vachapidza nyaya dzenhengo dzavo kumatare dzemhosva sezvavakaita nyaya yavo.
Eliminator vamwe vanhu ndeyekuti vanotora parastata sekunge zvinonzi yava kambani yeZANU PF votanga kuda kusarura vana veZimbabwe nekuburikidza nemapato avo. Bati zvatinoziva ndezvekuti basa ibasa harina mapato. Ichi chirwere ikensa yatopinda munyika. Takatarisana neelection yatakatarisana nayo 2018. Saka isu semusangano tichatorawo nyaya tigoikwidzawo kumusoro.
Mukuru weGMB paLions Den vaJosia Zhoya vanoti manyepo kuti vashandi vakamiswa basa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. VaZhoya vanoti vakamisa vanhu vana nekuda kwekuti kwavaienda kunoshandira kwakamhumiswa kutorwa vashandi sezvo chibage chainge chisati chawanda zvakanyanya sezvaifungidzirwa. Vazvoya vanoti mutemo weGMB unovamanikidza kutora avo vaimboye vashandi vavo kare sezvo vachiziva zvinodikanwa kwete vatsva avo vanofanirwa kumbodzidziswa zvekuita. Vanoziva zviri kuitika muGMB vanoti vakawanda vari kupinzwa mabasa ndevechidiki vakaita zvidzidzo zvenational service ava vanozivikanwa sevechidiki veborder gezi vanove nhengo dzebato rezanupf. Nyaya iyi inoitikawo kakawanda munyika pamabasa ehurumende sezvo zanupf inenge ichipomerwa mhosva yekushandisa mikana yekuwana mabasa senzira yekutsvaka rutsigiro musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Ata Chigoriwa.